Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri, Nyamavhuvhu 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe yokurudzirwa kuti isatare mutengo wemari yeZig kana ichida kudzikamisa upfumi. Democratic Party yoita musangano mukuru kuChicago. SADC yokurudzira kusimudzirwa kwevechidiki mudunhu asi isingatarise zvekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo kunonzi kuri kuitwa neZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemabhizimisi pamwe naanamazvikokota munyaya dzeupfumi vanoti banga guru renyika rinofanirwa kusiya vane mari dzekunze vachitengesa mari dzine mutengo unotambirwa neveruzhinji, vachiti izvi ndizvo chete zvinoita kuti mari iwanikwe nyore munyika, kuitira kuti vemakambani vawane mari yekunze inoita kuti vatenge zvinhu kunze kwenyika. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vaTrust Chikohora vanoti vari kushaya mari yekunze kumabhanga, asi mari iyi ichiwanikwa nyore pamukoto nekuti hapana munhu kana kambani inoda kutengesa mari yayo yekunze nemutengo uri pasi kana usingaenderani nezviri kudiwa pamisika yakasiyana-siyana.
Kana munhu aine mari yake kuti azoitengesa kuma13 point kana kuti 14 iyoyo, iye achiziva kuti anogona kuwana imwe mutengo uri pamusoro, zvinonetsa. Saka munhu haazodi kutengesa forex yake pamutengo waanoona sekuti wakanyaya kudzikisa.
VaChikora vanoti vamwe vanopedzisira votenga mari yekunze pamukoto, izvo zvinokwidza mitengo yezvinhu pamwe nekuvapinza mumataisireva sezvo iri mhosva kuita izvi. Asi vanoti zvakakosha kuti bhanga guru renyika rirege vane mari dzavo dzekunze vachidzitengesa nemitengo yavanowirirana nemutengi, vachiti kana izvi zvikaitika mari idzi dzinowanikwa mumabhanga pasina kana dambudziko. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda nebazi rezvemari vamasimba manyanya vanotiwo hazvina kunaka kuti Reserve Bank of Zimbabwe RBZ itare mutengo weforex, vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti mari ishaikwe mumabhanga.
Nokuti kana muchiona imimi mari ichiwanikwa pablack market isingawanikwa maofficial markets, zvinenge zvichitoreva kuti pane magaps aripo mainterventions iwayo ngava adjust.
Vamanyanya vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo nyika iri kushandisa mari yekuamerica nedzimwe nyika, zvakakosha kuti ive nemari yayo pachayo. Nhengo yeRBZ Monetary Policy Committee vapersistence kwanyanya vanoti RBZ haina ruoko panyaya yemutengo weforex, vachiti kushomeka kwayo munyika kunokonzerwa nekuti vanhu havasi kutengesa mari iyi sezvo iri iyo yavanoshandisawo pakutenga nekuchengetedza upfumi hwavo. Vatiwo pari zvino RBZ chete ndiyo yega iri kutengesa forex kumabhanga.
Saka kana tine munhu wani ari kutengesa ndopanozoita sekuti poita sedambudziko, asi zvinongotaura chete kuti vatengesi vemari ndo vaita vashoma.
Vati dambudziko rekushayikwa kweforex kumabhanga richapera chete kana mitero yehurumende yave kubhadharwa nemari yemuno, uyewo kana nyika isashandise muvhenganiswa wemari dzekune dzimwe nyika kana kuti multiple currencies.
Ndosaka chida kuchibuda muchikamu ichocho chekubashandisa mari dzemuvhenganiswa chemultiple currency system, asi rwendo rwatiri kufamba atigona kusvika nezuva rimwe chete.
Zimbabwe yakaparura mari itsva yeZimbabwe Gold mwedzi mishoma yapfuura, uye kunyange mitengo yakambodzikama, mitengo yezvinhu yatanga kukwira zvekare sezvo mari iyi yave kushaya simba. Svondo rapfuura, masangano anomirira vemabhizinisi munyika anoti Zimbabwe National Chamber of Commerce neConfederation of Zimbabwe Industries akaudza bepanhau Read the Business Times kuti ainge ari kuomerwa nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu pamusika wemari yekunze. Nhasi dhora rekuamerica rangi richitenga mazig 13.7 mubhanga, asi pamukoto riri kutenga mazig makumi maviri kana kudarika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinotiwo Zimbabwe iri kutadza kuwana mari yekunze inoikwanira nekuti iri kutengesa kunze kwenyika zvinhu zvishoma zvinogadzirwa munyika, ukuwo ichitenga zvinhu zvakawanda kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 Harare, Dini Godwin Mwangusi.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa musangano we musangano uri kuitwa webato reDemocratic Party kuChicago, musangano mukuru weDemocratic National Convention kana kuti DNC. Uko mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakazivisa vakataura kuti havachakwikwidzi musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi, vakatambidzawo tsvimbo yekutungamira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika kumutevedzeri wavo amai Kamala Harris. VaBiden vakataura nezvezvinhu zvavakakwanisa kuita vakabatana naamai Harris, zvinosanganisira kudzikamisa upfumi, kugadzirisa matambudziko ari mubazi rezveutano, kudzikisa uwandu hwevari kupinda munyika zvisiri pamutemo nezvimwe. Vakati vanhu vanofanira kuvhotera amai Harris kana vachida kuti nyika irambe iri mugwara reutongo hwejekerere. Ngatinzwei vaBiden vachitaura.
Thank you. Are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz? But she'll be a president our children can look up to.
Magadzirire kutambira Kamala Harris achave muenzaniso wemutungamiriri akanaka kuvana vedu, mutungamiri anoremekedzwa nevatungamiriri vedzimwe nyika. Tese tichadana naye. Takashanda tese kusimudzira nyaya dzeupfumi munomo, takagadzira mabasa miriyoni 16, mihoro yevashandi yakakwira. Chero kuparwa kwemhosva kunoramba kuchidzika kana mukaisa muchuchisi mukuru semutungamiri wenyika pachinzvimbo chemusungwa anozivikanwa nemhosva dzakawanda.
Mashoko ava Biden kumusangano weDNC. Vamwe vakataura ndiamai Hillary Clinton vakakwikwidzana navaTrump muna 2016, uye vamwe vamiririri veDemocratic Party mumatunhu akasiyana-siyana. Mukuzeya nezvemusangano weDNC uyu, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kupinda mumusangano uyu, uye chichitungamira sangano rinorwira kodzero dzemadzimai rePumulane Minnesota African Women Against Violence, muzvare Comfort Mbofana.
Ndoda kuti vanhu vanzivisise kuti bato reDemocratic Party ibato ririkukurudzira madzimai kutanga vanobva kunzvimbo dzakawanzawo zvainyererwa. Takatarisa muMinnesota, gavhana wedu vaTim Walz vasvika pakuti vavarane savice president, savice presidential candidate. Zvinova zvasiya lieutenant gavhana wedu Peggy Flanagan anova iye mudzimai wechiindigenous Native American kuti aite gavhana. Vanokurudzira madzimai uyezve kunyanya kushanda kwana na Governor Walz vane shungu dzekuda kubatsira vanhu vanovanzwa kutsvangirwa.
Tiitarisewo mashoko akataurwa navaBiden nezuro musangano uyu uchifambira mberi.
Pane zviri kuitika iko zvino, ndoda kuti vose vanhu vazive kuti tinofanira kudzidza kubva kunyika ino yeAmerica chinonzi democracy. Kuva vachigaro kunonetsa, asi vakateerera zvido zvemaamericans, vakateerera zvido zvemademocrats. Tatiri kuvaona nezuro vachipembedza vice president, now presidential candidate presidential nominee Kamala Harris. Vanomira pachokwadi.
Vatauri vanhasi, tanzwa pari kudomwa mazita makuru apo. Pari kutarisirwa vapi neveruzhinji kunyanya?
Ndichizokera panyaya yangu yetransition of power and good governance. Mai Obama vanondirangaridzawo zvakare kuti aimbova mudzimai wemukuru wenyika ino. Kamala Harris saka akazira kuti achanga achirana as a presidential candidate munhu wokutanga akavafonera ndi President Obama na Michelle Obama izvi tinozviona vanga vari pa speakerphone inini ndinozviona zvakanaka nekubatana kwakadaro kuti vanhu vanokwanisa kuramba vachiwirirana vachitransfer power izvi ndinoda kuti wowe hangu hazinyanyi kuzviona kunyika yekwedu yekuafrica chinhu chandinoshuvira kuzoona kuti kana mumwe mutungamiri wenyika abva pachigaro tinokwanisa kuona vamwe vatungamiri venyika vachimukutsa vachimupembedza
chikwatawo cheRepublican Party hachina kupeta maoko vari kumhanyawo nekwavo munoona sei
ini ndinoona kuti President Trump vakati painonzi nzwisa munyika munomu takaona nyika inoyo zvakaitika papresidensi yavo takaona kuwanda kwekuurayiwa kwevanhu tinoti mamass gun shootings anga akawanda takaona kana even kuwanda kwerusaro raganda a lot of racist fueled attacks takaona mamuslim ban takaona maimmigrants vabve kure munomu vachidzvanyirirwa saka ndofunga kuti america inoziva president trump zvavanomirira saka ndinofunga kuti america ichasarudza mutungamiriri waanoziva kuti achange achiwirirana nekodzero dzavo
vateereri regai tigadzirise posvo yataita apo vatataura navo tanga tati ndiComfort Mbofana kwete ndiComfort Dondo muzvare Comfort Dondo vanotungamira sangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence vange vari parunare kuChicago muno muAmerica zvichakadaro tatarisawo vataura nhasi kumusangano iwoyu vanosanganisira vaBarack Obama nemudzimai wavo amai Michelle Obama kune vamwezve vatungamiri nevamwe vari mumapoka kasiyana siyana vari kutarisirwawo kutaura muzuva rese kuzosvika kumanheru ukuwo vaDonald Trump veRepublican Party vachange vari kune rimwe dunhu rakakosha zvikuru pasarudzo reMichigan vachitsvagawo rutsigiro vari ikoko nezuro vakange vari kuPennsylvania nemarimwe zuro kupeta musangano wevatungamiri venyika dzemusadak wepagore wakaitirwa muHarare nemusi wemugovera pakapiwa kurudziro nevatungamiri vegungano iri kuti paitwe zvirongwa zvekusimudzira vechidiki asi kunyangwe hurukuro idzi dzaitwa vechidiki vanodarika zana nemakumi matanhatu muZimbabwe vainge vari mujeri kana kuti vakanopotera vachitya kupambwa nevasori asi kurudziro yekusimudzira vechidiki ingashande here Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera
vachitaura pakupetwa kwemusangano weSADC Heads of State Summit muHarare nemugovera wadarika munyori anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa zvegungano iri vaElias Magosi vakati kana dunhu reSADC rikasawanisa vechidiki mikana yekuzvipundutsa richaramba richisarira kumashure segotsi
I would like to reiterate the need to invest in the youth by providing them with the necessary skills, resources.
Tinofanira kutora matano ekuti tikurudzire vechidiki kuti vatange mabhizimusi anovabatsira iyo kuti vasimukire. Uye anozobatsirawo nyika dzedu. Vanoda mari nezvimwe kuti vakwanise kuzvimirira muzvikamu zveupfumi zvakasiyana siyana.
Asi kunyange muono wavamagosi wakanaka wechidiki anogara muHarare Besta Chandata anoti mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe anotadzisa vechidiki kubudirira.
Munyika medu tine high unemployment rate. Vechidiki hatino stable incomes. Saka pakuzoparticipatawo panyaya dzemasocial and political activities zvinenge zvave kuti netsei zvinoderirawo. Nekuti tinenge tiri pakurwisanawo nekutsvagawo zvekuti tikwanisewo kurarama.
Emmanuel Zanza, wechidiki anogara kuRushinga, mudunhu reMashonaland Central, anoti vechidiki vakatsigirwa zvakazara, zvimwe vaikwanisawo kusimudzira nyika yekwavo munyaya dzeupfumi.
Vechidiki vakawaniswa mukana wekuva nemaideas avo mune zvakasiyana-siyana zvingangodaro zvichisimudzira nyika yedu. Tinogona kuona nyika yeZimbabwe ichisimukira tichishandisa zviwanikwa zvedu zvatinazvo, zvingave ivhu, zvingave zvicherwa. Vasamirira chete kuti tichazogadzirwa mabasa kana kuti tichazowana mukana wekuti tigopita mabasa asi vave ivo vanogadzira mabasa acho nekuita zvirongwa zvinosimudzira nharaunda dzavagere
Vechidiki vemuZimbabwe vanonzi vanosvika zvikamu zvinoda kusvika makumi manomwe kubva muzana chevanhu vari munyika 67.7%. Zvinonzi nenyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki, kana vakawaniswa rutsigiro rwakakodzera vanogona kusimudza upfumi hwenyika zvakanyanya. Kunyange kuchinzi pane bhanga revechidiki rinovawanisa mari dzezvikwereti kuti vavambe mabhizimusi, variko vechidiki vanoti pavanonyora tsamba dzekukumbira mari dziine mabhizimusi avanoda kuzoita, pfungwa dzavo kana dzakanaka dziri kubva dzabiwa nevakuru vakuru vanobva vazvivambira mabhizimusi avo vachidzishandisa. Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki Vatino Machakaire kuti tinzwe matanho achatorwa nehurumende mukuedza kuzadzisa kurudziro yeSADC pakuwanisa mikana yemandiriri kune vechidiki asi vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi mutauriri wekanzuro yevechidiki inoshanda iri pasi pebazi rehurumende revechidiki yeZimbabwe Youth Council, Vatanzikwa Guranungo, vanoti mikana iri kuwaniswa vechidiki kuti vazvipundutse yakawanda chose, asi varipo vanongomirira kutsoropodza nyika yavo.
Satinotarisira vechidiki kuti vange vachitarisirawo kuti hurumende yedu iyi iri kuvaitira chii, kwete kungoita zvokushora nyika. Toda mayudha anogwara vanoita kuti nyika ibudirire, inoita kuti vabudirire.
Gweta rechidiki Delight Mushazondida anoti mutoro wekuona kuti vechidiki vemuZimbabwe vawana rubatsiro rwavangada kuti vapunduke uri kuhurumende.
Tinodawo kuti hurumende yedu, tinodawo kuti vanoshanda vakazvimirira vatingati maprivate sector, tingadi kuti vanomirira kodzero dzevamwe vanhu vatingati macivil society, vabatani vaite hoche koche yatinoti who government and who approach collaborative participation, mukuona kuti vechidiki vapiwa dzidzo yakafanira.
Pane vamwe vanoti kunyange musangano weSADC Summit wakakurudzira kusimudzirwa kwevechidiki vemudunhu iri, zvinosuwisa kuti munyika mawakaitirwa kwaiva nevechidiki vanodarika zana nemakumi manomwe vaive vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika. Asi hapana humbo wakati tsvikiti huri kupiwa nehurumende. Kuratidzira murunyararo ikodzero yemunhu wose iri mubumbiro remitemo, asi hurumende inonzi yave kutarisa kuti wabuda mumba mani. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vatambira chibvumirano chekumbomisa hondo pakati penyika iyi nechikwata cheHamas, asi vati zvave kuchikwata cheHamas kuti chitambire chibvumirano ichi. Hamas haina kutumira nhumwa kunhaurirano dziri kutungamirwa neAmerica, Egypt neQatar. VaBlinken avo vange vari kuIsrael vave kuenda kuEgypt nekuQatar. Vakaremara munyika vave nemakore akawanda vachichema-chema kuti vari kubatwa neseri kweruoko vachisiyiwa muzvirongwa zvakawanda zvebudiriro zvinozopa kuti vagume kurarama upenyu hwekupema. Izvi vanoti zviri kuitika kunyangwe bumbiro remitemo nezvimwe zvibvumirano zvakanyoreranwa neZimbabwe nemasangano akaita seAfrican Union neUnited Nations zvichipa vakaremara kodzero. Asi kunyangwe zvinhu zvakaoma, munyori mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti pane zvirongwa zvakawanda zvekubatsira vakaremara ava.
Muno muministry yepublic services and social welfare tine full fledged department for disability affairs. The current director is Dr. Peter. The same department is also supported by a chief director, and currently is Susan Ngandoro vari kuita paposition iyoyo. Ndokukoshesa patinoita maissues emapersons with disabilities. Tine very clear programs dzakanangana nevanhu vari madisabilities. One, tine maempowerment zones anopiwa through National Building Society Bengrenas. Anyone adinga ida kutanga ka project kadita automatized programs anogona kuenda achino submit application ku MBS imari yehurumende patinopiwa through that bank.
Donzo renyu nderei?
Donzo racho ratinaro nderekuti izvo vane madisability varege kurarama nekupemba kuti vaitewo maprojects anovabatsira.
Ko munovabatsira sei vari muzvikoro?
Panyaya yevocational education hongu tine programu yatinorana, and the program iyo yanga ichirana for a very long time, yatino patikalinya yema fees, both tuition fees na exam fees, kune wanu wanima disability, kuma tertiary institutions, na teachers college, na technical college, nema university. Tine dedicated program where upon submission the application and the necessary assessment are done, if one qualifies, they will be entitled to mafis. Another that one, urumende kusika wapeza.
Muno wapa iri mari ere?
Patikiwa ni mari, but tino badara upon production of an invoice. Tito badara kuchikoro ikoko. I program ya batira wakawanda spirit muno Mzimbabwe. And we are encouraging you are good at the end of my university, my colleges, Akasiana Siana, to write my office of social welfare, the account to social development, what's up with an application DAO.
Ko Pakaita Dambuziku.
Can I fight a problem? Office Yangu Yipo, Yaiti Tower, and Ofunga Kuta, and I've backed was at Okojera, to name my office and Ninja Yangu near Chief Director, to Yipo, Kubatrava and Nese. But indeed, tonight, when it's a dedicated budget, from Treasury to assist Lana, the most students with a disability, the vocational training assistance.
Kuzvikoro zvepasi sekuma primary, munobatsirawo sei?
Vari ku primary ne secondary school, mutemo wehurumende kuti 10% yevana vatinobhadhara mafees under the basic education assistance module, in short, BIM, 10% of those beneficiaries should be learners with disabilities. Priority yedu tinotanga tabadara ndofunga mai kana gorei tanga mari dzinenge tsinga budi sakaenda nawe ku treasury achi mobilize mari painenge richo mamari tinotanga nema special schools again mindful of the fact yekuti ndokunoenda vana wanima disability kukondo kwa totanga kubadara because we are aware as government kuti skoro hizo zozo nyo sangana ni matambi ziko wakawanda ndio saka tikinga kutanje kabadara na special schools deni marika yungi haku wanda wata kupinda mted fourth month of the year we didn't spread the payments to the rest of my schools.
Munyori bazireje magariro evanu va Simon Masanga vange ivari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini makadini pa Studio 7. Hopo yechimono iwe siyana na Chamisa haona chekuita ne party yake nenyaya dzake politics dzake haona chekuita nadzo kunoenda mhepo ndopa unorerekera siyana nekutaura zvisina basa rese wadi kutaura zvachabangwa nekepsi inenge yako iwe yaunopfeka iwe atisatambonzwa chisora chabangwa iwe katuta ma MPS kana aisa kunikuza NPF siyana na Chamisa ndewedu isusu vanhu iwe ita zvako zvautengesi zvaunoita izvi haona kumira zvakanaka iwe hopo yechimono iwe gadzisa hunhu hwako
makadini pa Studio Studio 7 hapo ndoda kutaura pamusoro pemutemo weZimbabwe kuti mutemo weZimbabwe hausi kushanda mutemo weZimbabwe wauri kungotsikirira vanopikisa wakusungirwa kufungirwa kuti unoda kuzoratidzira usati waratidzira asi tine vanhu vakauraya vanhu vakaponda pasta kumabhuku uku pana kana mumwe ati asungwa tine vanhu vanopamba vanhu vairova vanhu panguva zema election vatinotoziva vakaponda vanhu pazaka apo vakapisira vanhu dzimba vachitora vanhu vachindovabhabhatidza vachinzi vakubhabhatidzwa kuti ubve kuMDC tine vanhu vatinoziva vakauraya vanhu asi hapana kana mumwe akasungwa ZANU-PF inongoita madiro aGeorgina nemutemo
ndomboubvunza inini vanhu ava veopposition sei vaiuramba vachingorwisana nenyaya yesarudzo dzakapfuura Sadiki yakauya ikaita basa rayo muZimbabwe rakanaka aka inobvira dzokera vakarega kuuya vaifungidzira kuti nevaifungidzira kuti ndoo vachamirira opposition zvikashaya basa zvakawanda zviri kuitika zvichingorambwa tarisai muone munhu ari kunzi akasungwa opposition ave kubed bridge aikurudzira mhirizhonga ava baba vanga vachitaura vachiti kwai mhosva havasi kuiona ivo vanogoiona sei mhosva ivo vari kudivireko vangati mhosva havasi kuiona ivo kuri kunzi munhu akanyora message kutwitter kuX yaimbove twitter ndizvo kana iri nyaya yemademo administration ya urambijwa ni wanu ayo aruche mikuwa ni wanu kunzee wanu waka sungwa izo baba ingatisi ya neina azo izo nikuti shona ilo nindamba kuza waka wane kwa ni mbonje pa uma wana waka uziwa mwezi mwiri mwashure mwezi mitatu kunza atiri kuona munu anu vringiza patiyo waka idanaro wafane kukukwe wae iwe zaru pia kwa ikanga mwairi awache mwe kwa wanu wawo kuzaita sayi nasi wa umuwa zamu ya vinga chinchi
makadi pa studio 7 tokumbiro kubunza ujijiwe Zimbabwe kutana chivayao nisa mwari zao wakutongwa hiri kana kuti zvapapi kana kuti yanga ingori kechi ndiridisi yekuda kungoti vhara maZimbabwe chuwa tiri kutambura nenyaya yevanhu vakaita saivavo tikumbire kuti mutibvunzirewo kuvakuru vanoita nezvemutemo kuti makanyarareiko nazvana chivhayawo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu mapfupi asina kutuka nekunyomba pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mumitambo tine mitambo yevechidiki yeAll Africa Junior Under 19 Championship yatanga nasi kuThais kuSenegal ichiunza shasha dzemutambo webadminton munyika dzemuAfrica Zimbabwe iri kumiririrwa nechikoro cheBernard Muzeki College icho chakakunda zvimwe zvikwata munyika tichanzwa mashoko emurairidzi wechikwata ichi vaNomen Ncube
Tine vakoma nawe paBernard Muzeki vanokona kuita vashanu kuno kuSenegal tine atinotenda mbaiwa tina Albert Mondoro tina Samuel Nyapokoto tina Rowan Mundondo uyezve tina Ronnie Jairo vakomana vakakunda zvikoro zvemuZimbabwe vakakunda vakomana vese vakatamba nawo vakakwalifaya kuti iwo sechikoro timu yavo iyoyo iuye kuno yakamirira Zimbabwe kuSenegal kuri kutambwa anonzi maAll Africa School Qualifier Championship emaunder 19 asi vakabereka zvita reZimbabwe
vanhuve veruzhinji votarisira zvipi kumitambo iyi senyika
neunyanzvi hurorakidza vakomana vashanu vatauya nava hatitarisiri kudzoka yatine nhava iseremhepo asi tiri kutarisira kudzoka takagukuchira mikombe inokosha chaizvo nokuti nyika dzatiri kutamba nadzo kuno inyika dzinotora mutambo dzichiukoshesa zvemhando yepamusorosoro tine nyika dzakaita sana Uganda sana Mauritius sana South Africa iyo Senegal chaiyo vanhu kuti vane nzvimbo dzavakatovaka atinoti mafour courts maindoors akanaka chaizvo
ndange ndichitarisa pamutambo uyu unoita seusinganyanyi kuzivikanwa nevakawanda zvoitwa sei kuti ukure muzvikoro nemunyika yese
hongu kune vamwe badminton mutambo usina kunyatsojairika kana kuti ndingate mutambo wavasina ruzivo rwakakwana nezvaro asi sekuona kwedu mutambo uri kutotanga kutekeshera ende mutambo wavakuzivikanwa nekuti zvikoro zvizhinji tava kutotamba nazvo mitambo yewo muZimbabwe tinotamba nezvikoro zvehombe chaizvo zvakaita sana Harare International School St George's Prince Edward Anamfakos wanai nezvimwe zvikoro zviri kuwana kutama day pari panyaya dzokuvandudza mutambo uyu pane basa zhinji riri kudiwa rekuvaka makots bhozi mutambo unotambirwa nechemukati meimba yakavakwa zvakanaka ndingati a big hall saka zvikoro zvizhinji zviri kungoshandisa mahall avagara vanawo kuti titambire imomo muri kuzongodhirwa mitsetse inodiwa moiswa manets kuti tikwanise kutamba asi kana taakuda kunyatsoita mutambo uyu sezvafanana nedzimwe nyika dzakaita sekuno kunana Senegal nekuna na Mauritius na South Africa mando yekuti taakunyatsotamba tichienda kunomirira nyika yedu kana kuma Olympics ndinoona pane basa rinoda kuitwa nezvikoro zvizhinji hurumende yedu ichitibatsira pagovakwa anengati makotsi wawo
murairidzi wechikwata cheBernard Muzeki College vaNomen Ncube tichikuzivisai kuti tabva tanzwa kuti vahwina mitambo yavo yose yavatamba nhasi totarisa manheru anhasi na 8 PM tichakupai chirongwa cheThe Connection patichange tichitarisa matambudziko akatarisana nevechidiki munyika kusanganisirawo avo vakasungwa pamberi pemusangano weSADAG tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC, tichiti murare zvakanaka. Kunotevera chirongwa cheisi ndevele chamuchange muchipiwa na Standekile Muhlanga. Toramba tichishingirira nekuyeuchidza chikwata chevakomana veZimbabwe avo kuti vatambe nesimba, tigonzwa zvimwe zvibodzwa zvichiuya mangwana vagoramba vachikunda chikwata.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje mhlaka 20 kuNcwabakazi 2024. Olamukela emoyeni ngenkulu injabulo yimi uzithandekile Mhlanga. Udaba esiyaqalisa ngalo lamuhla sikhangele okwenzakale kwezokulima izakhamizi endaweni ezichiyeneyo zelizwe zithi seziphoqwa isimo sendlala ukuba zithenge izifuyo zazo ukudla, zithengele izifuyo zazo ukudla ngoba akusela madlelo, kanti lamadamu amaningi lawo asesitsha. Isiqhuma sotshani esisodwa sibiza imali ephakathi kwamadola emelika amabili alengxenye, $2.50 kusiya kumadola amahlanu, $5. Isaka lokudla eligaliweyo kumbe isikuba kusiya ngohlonzi lwaso sibiza amadola angamachumi phose amabili, $18 kusiya ku-$23. Udaba olukhona ngolokuthi obunye utshani obuthengiswayo buyabe buhlangene lezinto ezilakho ukubulala. Asizweni uNtungamili Nkomo esethulela lolu daba kungxoxo ayiqhube lo mnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukuthi lapho ungakalibulele inkomeni lithukulule ulivuthuze, ubone ukuthi kulani phakathi ungakavumeli ukuthi inkomo zidle. Ukhipha amaplastiki amawaya ngoba asifuni umkhuhlane lo esiyibiza sithi heartburn disease, ngoba iwaya kayisoze igawe isisu senkomo. Instead izahlaba isisu senkomo, zathola inkomo yakho ayikhanyi ukuthi bulawa yini, kodwa kayikhuli njalo ngoba amawaya asehlabe azahlaba labo nhliziyo.
Ukudla okuthengiswa kusemasakeni khona kuchiyana njani? Ngoba sizwa kuthiwa kulesikuba esiyabe sinjalo singelalutho, kube lokunye okuyabe kuhlanganiswe lokunye okwakha umzimba, kwehlukaniswa njani?
Ye, into engixwayisa abalimi ukuthi nxa bethenga ukudla okusesakeni kabananzelele kakhulu kulokungamatikiti okunanya tiselwe emasakeni itikiti lelo liyaveza ukuthi ukudla lokho kumumetheni zintathu izinto eziqakathekileyo okokuqala sithi thina i-crude protein fanele itikiti lele litsho ukuthi i-crude protein ingakanani ngoba i-crude protein isebenza njengabomabiko labonapitapi iyakhuthaza isisu senkomo othi senelise onjani ukugaya ukudla okwesibili kufanele kube elokhu esithi i-energy kumbe amadlawuzane yinto esibili abalimo kumele beyikhangele ukuthi i-energy ingakanani then bese ngigcina ngokuthi i-fibre kumbe esingathi utshani lento ezifana lalezo ukuthi khona kunengongakanani yikho ukudla abantu akumele bekukhangele so i-fibre ingavela etshanini ingavela esifubeni i-energy ingavela emunjini ingavela esifubeni and then o-protein bengavela kubo-cotton hulls kubo-soya bean cake labo-cotton cake yizo zona izinto ezingaletha izakhamzimba ezifana labo-protein and then amadlabuzane afanana lama-carbohydrates and then okunceda ukudla ukuthi kugcwalisisu i-fibre
inapitapi kuyini i-molasses
hayi aso molasses angizange angingayiqambi i-molasses inapitapi ithethe okuthiwa yi-urea and i-urea iyancedisa ukuthi izifuyo izisu zazo zenelise ukugaya utshani obomileyo i-molasses layo iyanceda ngamadlabuzane kumbe i-energy nenye into abalimi abangayisebenzisa nxa bengenelisi ukuthola lokho okunyengikuqambileyo okuletha amadlabuzane enye into esiyixwayisayo ukuthi abalimi kube letswayi whether litswayi liyi-block kumbe litswayi lele esithi i-cosalt liyancedisa ukuthi zibe lephango lamanzi ngoba isisu senkomo nxa singela manzi phakathi kasisebenzi
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezokulima obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Balokhe bevalelwe abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu lanxa sokugqitshwe umhlangano we-SADC Summit inhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izama ngamandla wonke ukuthi kukhululwe umkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Jameson Timba labanye bakhe abafika phose amachumi ayisishiyagalombili labalwela ilungelo loluntu abahlanu ababotshwa besiya emhlanganweni eVictoria Falls inhlanganiso le ithi olensukwana ebochiwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda owaye kubandla le CCC ulokhu evalelwe entelongeni njalo isicelo sakhe sokubhadala isibambiso se-bail saliwe lamhla ngomantshi eHarare ababotshwa besetheswa amacala okutshetshezela udlakela ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit sebefika ikhulu lamachumi ayisikhombisa i-170 abanye abakubandla lezanu PF bathi sokumele abantu laba bekhululwe ngoba uqhutshwe kahle umhlangano we-SADC Summit. Kambe eleZimbabwe liza bakhulula na abantu laba njalo umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatha njani ababotshwe eZimbabwe kulandela ukuqhutshwa komhlangano lo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele we-Freedom Alliance.
Ukungena kukaMnangagwa siba ngumgcini sihlalo ngicabanga ukuthi akula tshintsho okungalwenza kwezombusazwe emazweni lawo eSADC okuza kwenzakala yikuthi kuza kwenza ukuthi umumo weZimbabwe uhlale uyikho khona lokhu oyikho khona kusephulwa amalungelo akaZulu njalo kuyabe kusenza ukuthi bavaleke ngamandla imilomo laba bamanye amazwe ekutheni babamsole ngoba kokuqala babe befuna ukuthi kubonakale inhlanganiso yabo yeSADC kuyikuthi ilobumbano so ke kuyabe kuyahlela kunjalo ukwephulwa kwamalungelo abantu eZimbabwe akaZulu kusho ukuthi kuza kuya phambili
okunye ke baba Ncube ubona njani kusiya phambili
ekwenza ngalesi sikhathi kulabangani bakhe kuyini kokuza kuza kwenzakala nxa kuyikuthi abaselena yedwa lezi zalwane ezeZimbabwe. Kuthi ukuthi sibona ke kusiya ngamandla ke ukubhidlika kokuhlonitshwa kwamalungelo akaZulu, siza kubona kusiya phambili. Ukutshengisela ngeke sikubone noma abantu kulaba kusolayo ukuthi ukuthi idemocracy iyadilika eZimbabwe njengoba ivele yona le ncinyane engathi ibisiba khona, ayingeke ibonakale isiba khona. Kuyinto ke edanisa kakhulu kakhulu lokhu ukuthi umuntu onguye ngumkhokheli ehluleke, sengisitsho yona isadiki ehluleke ukuthi khona akhokhele ngesibonelo esihle. Kuthi ukuthi nje isadiki iyiyo nje layo isidelelekile kakhulu, isizehlisile isithunzi.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance, obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Kutawashe Munsaka okubandlali ZANU-PF.
Ubaba uMnangagwa uzabe sebenza gadalala ebambane lomama umongameli weTanzania onguye ozabe echeya iorgani eyedefense lepolitics kuSadiq. Nguye okumele ebone ukubana eSadiq kuba lama election alokuthula njalo kuba lama election angelakucilana. Nguye njalo omele ebone ukuthi kulokuthula lapha eSadiq ehamba esiya reporter kubaba uMnangagwa, lo esimazi engumuntu obuyaziwa ngokuyenza ama election alokuthula after every 5 years eZimbabwe. So iSadiq ilenhlanhla njalo iyenzele kahle ukubana ifakwe umuntu ole record enhle kangaka emangalisayo. Singabona ukuthula okulapha eZimbabwe yikho ukuthula esikukhayelele ukuthi kube khona kuSouthern Africa, indawo ezinjengabo DRC lezinye ezeMozambique. Sikhayelele ukubana ubaba uMnangagwa uzaletha ukuthula emazweni wona lawa encedisana lo president oweTanzania.
Ye baba Mzaka, kodwa bakhona abanye abathi uMnangagwa wephula ilungelo loluntu.
Ama human rights yinto sibili esijabulisayo ukubana hathi Southern Africa iyazama sibili ukulondoloza amalungelo abantu. IZimbabwe ngelinye elizwe eliphezulu ngokulondoloza amalungelo abantu. So ubaba uMnangagwa uhamba lomzekeliso lesiboniso weleSadiq ukubana ama human rights ahlonitshwa njani, amalungelo abantu ahlonitshwa njani. So sikhangelele ukubana iSadiq iza kuba yi-community elihlonipha amalungelo abantu jikelele. So sithi hathi ubaba ulomthwalo omkhulu okubona ukuthi kulokudlelwana okuhle kuma-members aweSadiq jikelele ngendaba leyo abayiqoqayo yokubana kube lama industries lokudlelanwa phakathi kwama member states aweSadiq. Bekhangela njalo ukubana ezomvelo bayazisebenza njani, bebonke bekhangela amaborder ukuthi sisebenze njani. Ubaba uMnangagwa unguye oqoqa konke lokho. So ulomsebenzi omkhulu ubaba uMnangagwa.
Lo umnumzana Kutawashe Munsaka oyebandla leZANU-PF obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Ngemva kwenyanga iphume kumkhankaso wokhetho lukamongameli weMelika, umongameli Joe Biden izolo wethule umbiko wokuxhasa umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris phambi kwenkulungwane zabasekeli bebandla lakhe abathe gwaqa eChicago emhlanganweni omkhulu weDemocratic National Convention. Umongameli Biden wethulele abantu imbali yakhe njalo wakhuluma ngabakufezayo lomsekeli wakhe ngesikhathi echiyela unkosikazi Harris ubukhokheli bebandla leDemocratic Party. Wayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama ukhangelelwe ukuba uzakhuluma emhlanganweni lo namhla ntambama. Ozamela ibandla leDemocratic Party kukhetho lokudinga umongameli unkosikazi Harris ukhangelelwe ukuba uzakwethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ngolwesine ozamela ibandla le-Republican Party kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka umnumzana Donald Trump laye uqhubeke ngomkhankaso wakhe izolo ePennsylvania lapho abekhuluma ngezomnotho. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Khancube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Tim Muringai isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika.
Ngibona ukuvula kwalomhlangano kungathiwa beku le inspiration le fire lokubonga ubaba uBiden, but sibone umama uKamala Harris ebuya on the first day okuvula khona umhlangano, which ama candidates who are nominated or waiting to be confirmed as the representative ama party babuya ngelanga lekugcina, but sibona umama Harris ebuyizolo. I think ubebuya ukuzobonga ubaba uBiden. So hayi okathesi nganto umhlangano lo uqale ngokuchisa, and ama Democrats nganthwa they are excited about their ticket. So kathesi sizabona ukuthi ilanga lesibili kuzahamba nje.
Umhlangano lo sikhangelela ukuthi uqhubekele phambili iviki yonke, yikuyini elibona sengathi kumqoka esingakubona kuphuma kakhulu kule mhlangano?
Into ezaphuma lapha is the one thing ekukhuluma the unity of the Democratic Party. Lokuletha ama former presidents yabona ubaba Biden la ukhulumile izolo, an outgoing Democratic president ubaba Clinton uzabuya, and then ubaba Obama la uyabuya izolo, kubuye umama Hillary Clinton ama heavy hitter. So yonke message ebuyayo is kind of ukubuya ukuzoncedisa iDemocratic Party, one to help the base be motivated to vote, and two ukutshengisa the way forward and the vision forward. Abantu abatshengiselayo against the Palestine and the Israel, yeah, I think it's their right ngoba impi le ingantwa isihluphile, abantu abaningi sebebulewe khona ngale in that area, and it needs to stop. So yeah, sikubonile kuphuma izolo, but kuqhubeka namhla sizabona more of the Democratic vision ukuthi iya ngapi, and umama Harris what is her way forward ukuthatha lelo lizwe, ngoba she's had over 3 weeks only to just formulate a policy, choose a candidate and lie ukuthi afake imbono yakhe to lead the nation.
Lowo ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe zakwele Melika. Ubesecingweni loThabo Khancube oweStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. ELeRussia kulezi nsuku lisebenzisa indlela eziningi zokusabalalisa imbiko yalo kuzwekazi le-Afrika. Lokho kwenzakala ngesikhathi ilizwe leli eleMelika leChina ezama ngamandla wonke ukugxila impande kuzwekazi le-Afrika, ikakhulu kwezokulima, ezomfundo, ezomvikela lokunye. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
ELeRussia lisebenzisa umabonakude weRussian Television International, inkundla yokuxhumana iTelegram nezinye ekusabaliseni imbiko abanye abantu bathi ngamanga egoqela ezomvikela lokunye okumayelana lamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe, Chad, Niger, Mali, Senegal, Zambia leGuinea. Kuningi okutholakala kakhulu enkundleni yeTelegram okungenzelwa abadabuka emazweni atshiyeneyo abezwekazi le-Afrika abafisa ukuyafunda kweLeRussia ungena kubutho kwezokulima lakwezempilakahle. Konke lokhu kuveza okuhle kodwa hatshi okubi abantu abangabhekana lakho bengadlelana leRussia. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli wakeleRussia umnumzana Vladimir Putin balobudlelwane obumangalisayo obusolwa ngezinye izizalwane zeZimbabwe. Loba kunjalo eleRussia likhanga eleZimbabwe indlela ezitshiyeneyo ukuba lidlalane lalo. Sehlukile ukuxhumana leziphathamandla zikahulumente wakeleRussia kuze siqoxisane ngokwenziwa lilizwe leli okuthiwa lethula imbiko engamanga sonke isikhathi. Intatheli izindaba esebenzela eofisini yeMedia Institute of Southern Africa yarare umnumzana Nqaba Machazi uthi ukukhipha indaba ezize imisinformation kanye le disinformation sekuvamile ngesikhathi kulokulwisana phakathi kwamazwe afana leRussia kanye leMelika.
Ikakhulu singabona singakhangelisisa iRussia lokho yaqala impi yayo leUkraine sebeqalisa ukuthi belethe indaba zabo eziningi kakhulu lapha eAfrica ukuthi betshintshe indlela abantu abacabanga ngayo nje ukuthi abantu ababona ngayo into ezinjengedemokhrasi, into enjengokuphatheka kuhle kwabantu. Sizabona ukuthi kakhulu kwele West Africa ukuthi iRussia ikwesebenza khona kakhulu. Langapha eSouthern Africa sokuye waphuma ama-research ambalwa asibili atshengisela ukusebenza kweRussia ngokwenza le foreign and information manipulation.
Umachazi uthi kumele uzulu aqaphele ukuthi indaba lezi zilethwa kanjani kuzwekazi le-Africa.
Kuqakathekile njalo ukuthi njengezwekazi le-Africa sikwazi ukuthi iindaba zethu zivela ngaphi njalo zinikwa abantu njani, ukwenzela ukuthi kungabi lale disinformation and misinformation khona lokho engithi zindaba eziyizo. Iindaba lezi zibuya ngendlela ezijiyeneyo, zikwanisa ukubuya ngabo-social media, singakhangela i-research ejengisa ukuthi Russia ama-social media accounts ayo particularly ku-X kuzokuthiwa yi-Twitter.
Oqeqeshe kwizifundo zokukhitshwa kwembiko ez-information dissemination esikolishini le-University of Botswana, Mnumzana Thomas Nkoma uthi minengi imbiko engamanga ethula ngele Russia elalelwa ngabohulumende lozulu.
It is a fact that we live in an era of information disorders where disinformation.
Kuliqiniso ukuthi sesiphila ezikhathini ze misinformation, disinformation order. Lokhu kwenza ukuthi abantu bayengeki njalo kudale ukungahlaliseki kumphakathi.
Ocubungula ezombusazo Mnumzana Zenzo Moyo uthi lokhu ayisikho kwakuqala ukuthi amazwe angentshonalanga asebenzise indaba eziyize ukuthi bethole ubudlelwano lwezwekazi le-Africa.
Indaba eyayivela ikhona kususela ngesikhathi lesiyana esasibiza thina sithi yi-Cold War. Kwakuvele kuvamile ukuthi amazwe lawa abazibiza or abazibona bengamazwe amakhulu emhlabeni ayexabana ngesikhathi se-World War babe nokusebenzisa amazwe ase-Afrika ukuthi balwe impi yabo. Xa bekwenza lokho babeqambelana amanga, omunye athi lo wenze kanje, omunye athi lo wenza kanje.
Ngesikhathi kusanda kuqhutshwa umhlangano omkhulu obuqoqela ibutho leMelika elikhangela ezomvikela e-Africa ele-US Africa Command kumbe i-AFRICOM eHebron, kwaphuma ukukhathazeka phezu kokumemetheka kwemilayezo engaqondanga iphuma elizweni le-Russia. Umqondisi wenhlanganiso ye-AFRICOM uMnumzana Michael Langley watshela intatheli izindaba ekupheleni komhlangano ukuthi eleMelika liyakhathazeka ngembiko eyize ephuma kwele-Russia esithi ilakho kumemethekisa ingxabano evele isikhona.
There's a strong link between the scope of disinformation and instability. That's the truth. So getting the truth.
Kulobudlelwano phakathi kokungahlaliseki kanye nokukhipha imbiko eyize liqiniso lelo. Ngakho kuqakathekile ukuthi kulwiswe ukukhitshwa kwembiko engaqondanga ngoba kulakho ukudala ukuchitheka kwegazi.
Elemelika likhala ngokuthi kusabalalisa imilayezo eyize ngele-Russia kwamanye amazwe angentshonalanga ezwekazi le-Africa sekudala ukuthi ibutho lalo liphume emazweni afana le-Niger. Emhlubulweni wezansi kwezwekazi le-Africa uMnangagwa usanda kutshela uPutin ukuthi elemelika lisekela le-Zambia kanye lelamalawi kwezomvikela ukwenzela ukuchiphisa ele-Zimbabwe. Elemelika njalo lalandula ukuthi lizwana lele-Zambia ngengakuthi lifuna ukufaka inkamba yobutho layo kulelo lizwe. Ngumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisahabron Botswana.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthi uzakhalaza ukuthi uMnumzana Elon Musk abe ngumcebisi wakhe engakhethwa ngolwezi lonyaka ukuba ngumongameli weMelika. UMnumzana Musk utshele abezindaba abebesithi NBC ukuba uyasamukela isicelo sikaMnumzana Trump. UMnumzana Musk ngumqondisi wenkampani yezimota eTesla, eSpacex lezinye. Isizalwane sakwele Kenya esaveza imithethwandaba ukuba sabulala abesifazane abangamashumi amane lambili 42 sesibalekile entilongweni. Abezindaba beReuters babika ukuba uCollins Jumaisi Kalusha ubaleke labadabuka kwele Eritrea abalitshumi lambili 12 abakade bevalelwe labo entolongweni. Abatsha abaningi eZimbabwe bathi kabalathemba lokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzagoqula impilo yabo njengalokho okwethulwe emhlanganweni weSADC Summit oqhutshwe kunsukwana ezedluleyo eHarare. Kodwa bakhona abalutshwana abathi umongameli Mnangagwa ulakho ukulandela okwethulwe emhlanganweni lo lapho kuphatheke inkokheli yamazwe ezi-ANC ezwekazi le-Afrika. Kubikwa uTobias Mutsingwa.
Ekhuluma emhlanganweni we-SADC Summit ngomgqibelo, unobhala jikelele womanyano lo, umnumzana Elias Magosi, uqonqosele kakhulu ukuqakatheka kokusekelwa kwenhlelo zabasakhulayo, esithi lokhu kungenza amazwe akumanyano lo aphumelele.
I would like to reiterate the need to invest in the youth by providing them with the necessary skills, resources.
Kumele sithathe amanyathelo amqotho anganika abasakhulayo amadlabuzane ukuthi baqale njalo bakhulise amabhizimusi abo. Impumelelo yalokhu yikuthi siyabe sibatholise amathuba okuzithuthukisa kanye lokuphumelela kwenotho zamazwe ethu.
Kulabatsha abathi kababone ukuba uhulumende kaMnangagwa uzawalandela amazwi kaMagosi. Omunye wabathandabuza okungenziwa eZimbabwe nguSilethemba Ngwenya ohlala eGogwe.
It's been too long looking for him. Some to run a cut out to have it. That these are fake promises. Me Patolo and our husband and another Mustava says Queensland, not any youth in jail. So, when I was with him, I said, in the local Oma City Lisa, Betty with Tinisa, Gumbu, Puma Pandy Melissa.
Kodwa u-Adi Mpofu osakhulayo ohlala koBulawayo uthi akumelanga abanye bakhe belalele ukukhulunywa ngabasola imizamo kahulumende eyokuthuthukisa abasakhulayo.
Ngithanda ukuncoma lokutshayela ihlombe ihulumende le-Second Republic indlela elisebenza ngayo ukuthuthukisa lokuphakamisa intanga abantu abatsha. There are a lot of young people with the national vision. Esingawutsho ukuthi qhubekanini lisenza umsebenzi wenomuhle, qhubekanini ligijimisa amaphupheno amahle azancedisa lesizwe sakithi ukuthi siphakame sithuthuke ngeminyaka ezayo.
Okunye okwenza abatsha bethi akula lutho oluza kwenziwa nguhulumende kaMnangagwa ekuthuthukiseni abasakhulayo ukuthi balensolo ngendlela ababandlululwa ngayo uma bedinga imali yokusungula kumbe ukuthuthukisa amabhizimusi. UNdumiso Sibanda ngomunye wabakhala ngobandlululo.
Lo umhlangano osanda kwedlula, mina ngokwami angikhangelelanga lutho olwehlukeneyo layo yonke eminye ehlala isenzakala. Bazikhulumele nje ukuthi abatsha bazaphatheka kakhulu, kodwa into engingakutshela yona ukuthi akusoze kwenzeke.
Zasenelisanga ukuxhumana nomnumzana Thino Machakaire, umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zabatsha ngokungenziwa nguhulumende mayelana lokwethulwe nguMagosi kanye lokubandlululwa kwabanye abasakhulayo abadinga uncedo kuhulumende weZimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Thanzikwa Guranungo, isikhulumeli sekhansili esebenza phansi kogatsha lwabatsha eZimbabwe Youth Council, othi maningi amathuba okuzithuthukisa elizweni.
Our government has availed different opportunities for young people in our country.
Okuswelakalayo ngabasakhulayo abalombono ovulekileyo abangenelisa ukuthi labo bengene kumabhizimusi lawo ukuze bathole ukuziphilisa. Abaningi babontanga bakhona ukuchothoza uhulumende kuphela.
Ingcweti ecubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekholijini leLupane State University uDokotela Mbulisi Ndlovu uthi uhulumende kumele aqakathekise inhlelo zokuthuthukisa abasakhulayo.
Into ehluphayo yikuthi ngesintu sethu abantwana vele kwakuthiwa kabakhulume phakathi kwabadala. Kule gephu yona leyo yokuthi abasekho malume labana labo anti ababefundisa kudala. Ngokungakho uhulumende sokumele abe lenhlelo ezokukhava igephu yona leyo.
Abatsha eZimbabwe balinani elifika phose okuyisikhombisa ekhulwini 67.7%. Abaningi abasakhulayo eZimbabwe ngabala misebenzi ngenxa yesimo esibi somnotho elizweni leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwethe connection. Sixoxa labasakhulayo ngokubotshwa kwabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu okuthiwa babefuna ukutshengisela ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit. Singakethukani-ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebezikhokhela. Abasekela uhulumende weZimbabwe bathi ilizwe lisezandleni ezinhle, ngakho-ke ababotshiweyo bazabhekana lamacala abo emthethwandaba. uqhubekela phambili umhlangano omkhulu webandla lama-Democrats eChicago khonapha eMelika. Oliver Lelisayo, yimi usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.